This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 14, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pozotaurwazve gwara rekuti muno muna 2015 roadmap yomusangano kana kuti gwara richatorwa nomusangano rakamira sei.
National Executive Council yeMDC yoita musangano wakakosha svondo rinouya kuti izeye nezvebumbiro remitemo nezvimwe.
Pari zvino ratanga kupinda tikariregerera rikasaurawa zvesuwawo rinosvika pakuti raakutsikisira ringi mukohwo womwaka.
Chibage chodyiwa nemakonye mune dzimwe nzvimbo dzenyika. Varayiridzi mumakoreji nemayunivhesiti voenderera mberi vachiramwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Executive yebato reMDCT iri kuita musangano wakakosha svondo rinouya kuzeya nyaya yekuvandudza bumbiro remitemo rebato iri uye kutarisawo zviri kunetsa munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Musangano uyu pari zvino takarongera kuti tingangomitira muno muHarare, asi zvingangochinja tikaitira hedu kune imwe nzvimbo iri kunze kweHarare. Uchaitwa kwemazuva tingangoti 2.5 days, nokuti vanhu vachafamba musi wa 20 February vozodzoka musi wa 22 February.
Inyaya dzipi dzinenge dziri mugango vaGutu?
Chinangwa chinenge chiri chokuti National Executive inenge ichisangana kuti idzeye zvinhu zvinenge zvakati zvinokosha paagenda, kunyanyanyanya nyaya dzemaamendments akaitwa paCongress yemanje akanyorwa nana mazvikokota. Saka chinenge chachidanho chenhengo dzeNational Executive kuti dzione kuti vana mazvikokota manyorero avakaita vakanyora zvinogutsa here, kana vagutsikana kuti izvozvo vozenge vakuti vopasisa nyaya yacho yozengonzi yopfuurira yoenda kuNational Council. Pozotaurwazve gwara rekuti muno muna 2015 roadmap yomusangano kana kuti gwara richatorwa nomusangano rakamira sei. Chinangwa chiri chokuti tisimbise musangano kugara wakasimba, nokuti munongoonawo kuti ZANUPF yaondomoka. Hazvingamboshamisi kunzwa kuti maelection angangoitwa nguva pfupfupi iri pamberi apa.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Varayiridzi vemayunivhesiti nemakoreji vakatanga kuramwa mabasa svondo rino vari kuramba vachienderera mberi vachiti havasi kufara nekuti hurumende iri kutatarika kuvabhadhara mari dzavo. Asi varayiridzi vepaMidland State University, avo vasina kukanda mapadza pasi mushure mekupiwa mari neyunivhesiti yavo, vanoti vanodawo kuti nyaya yedambudziko rekushayikwa kwemari dzemihoro pane dzimwe nguva igadziriswe. Hurumende iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo mari sezvo iri kutadza kuwana mari dzemitero nekuda kwekuti makambani akawanda ari kuramba achivharwa. Tabata mumwe mudzidzisi wepaMidland State University kana kuti MSU vatawanda mugodzwa kuti tinzwe zviri kuitika.
PaMidland State University isu hatina kuramwa basa, tiri pamabasa izvizvi. Hatina reason yekuti tiramwe basa nekuti isu mumusha medu baba vedu vatoshanda navo vakatigadzirira mari dzedu, vakatipa bonus vachishandisa maresources eyunivhesiti.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanenge vari kuti mari dziri kutambiriswa varairidzi vema university umu dzinenge dzakawandisa zvakanyanya ichokwadi here
vanorasika uye tinovanzwira tsitsi neurongwa nekusaziva kwavari kuita tichitaura kudai nalecturers emuzimbabwe vari mauniversity umu mari yavari kuora haisi iyo iri pasi pomene pemari yavanofanira kuora zvinenge makuda kutifanira nekubvunza kuti munhu akaita mushando wake wemombe mushando wemombe woti iwe sei kunizombe dzandofudza kuti hora mari yakawanda ini ndichitizambudza kuti hora mari shomu.
Avo vanga vari mumwe mudzidzisi paMidland State University vatawanda mugodzwa vachitaura vari parunare vari mugweru. Varimi vakawanda kumashonaland central east west neharare vatarisana nedambudziko remakonye ari kudya chibage chavo anonzi webworm. Asi mukuru mubazi rezvekurima vagodfrey chikwenere vanoti vane mishonga yakakwana yekuuraya makonye aya uye varimi vanofanira kukurumidza kuvasuma kana vaaona. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa.
Makore satapfuura yakanga tisatambosangana negonyero richiita zvatikunzwa kuti rikuita mumapurazi makawanda wanda ichita tajaira makonye anonzi stock borai ataiziva kuti mukaspraya chibage chapafos tamutekecherawo mapedza nawo irivo igonye idzvara tirikutoshamiswa kuti razowanda sei kudaro asi tasamaybe nokupindapindawo kwakuita zvinhu zvichibva munyika dzakawanda wandawo tokunangura akapotseka kuonekwa nyaya inonzi yephytosanitary kunangura yakapotseka ikapindawo ikazopinda mamarawa asi totarisa kuti varimi vakangori mbunzwa vese vakangwarira mishonga yekuuraya naro uripo vanhu vanenge vangora kekuspira bhoisi gore rinoo makonye akati wanzira ukatambotambotamba nenhingi neyamuwemu tikatambawo mbichana nenhingi sokubhora yake yakawanda sigore rino apa taane irori iri but totarisa kuti zariri zvakudaro vanhu vakaramba vachitarisa muminda mavo vakaona gonye ravasinganzwisisi ravasingazivi kuti vazhinji havarizive gonyeri vonobvunza vari pedyo vanotengesa mushonga kana kuti vemadhomeni vaagreseri vari pedyo.
Iwo makonye aya ari kukanganisa zvakadii goho remwaka uno?
Pari zvino ratanga kupinda tikariregerera rikasaurawa zvosvuwawo rinosvika pakuti raakutikisira nhingi mukoho womwaka.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, bro. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makateerera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi panguva apo veruzhinji pasi rose vari kurangarira ivo zuva reValentine's Day iro rinova zuva rerudo. Mumwe wemadzimai vari muno muAmerica amai Patience Marimombia vanoti kunyangwe zvavo vari kutora nguva yavo kurangarira zuva iri, chiri pamwoyo pavo ndechekuti madzimai vadzokere kunoita zvechikoro kuitira kuti vagare vakagadzirira remangwana ravo. Amai Marimombia vanoti panhorondo yekukura kwa kaita vari kumbare vasati vauya kuno kuAmerica uko vakabatsirwa nemurume wavo kuti vatange zvidzidzo zvepamusoro kuPortland State University. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Marimombia.
Maita basi.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvidzidzo zvamuri kuita ikoko?
Ndakawana scholarship yekuita PhD in chemistry pa Portland State University. Pananga ndiri ku Zimbabwe ndakaita BSc Honors in Biochemistry. Chekutanga ndakabarwa kwaMurewa, mama wangu na baba wangu vafa so nogara kuMbare. So tiripo kuMbare imomo ndakaenda ku primary paGwinya Primary School. Then after that I went to Arara High Primary School. Ndingangoti sikoro sekuti asinganzi zviri mugroup A, but nekuda kwekuti munhu ukakwanisa kusvipa shungu unogona kubudirira. Ndakaonekwa ndichapedza all level. Ndakaita 5 A's, 4 B's and a C. So my parents were very proud of me. So ndakabva ndazondaita A level Maths, Biology and Chemistry. Then ndapedza kudaro ndakazonda ku UZ. Ndikanoita BSc General. Then in my third year I was awarded with an honors in biochemistry. Ndika wanikwa ndichapedza kudzidza. Zvakare ndauya kunokuwo ndakatanga ndauya ndichitera murume wangu Wilbase Mbiyanga awana scholarship to do a PhD in chemistry. Murume wangu akanyanya kukurudzira zvakare kuti ndisangomirira pakuita degree, but zvakakoshawo kuramba uchingowedzera dzidzo. Ndikakwanisawo kuapply for scholarship in PhD chemistry ndikawana pa Portland State University.
Zviri nyorere semunhukadzi kuti ungoti iwewe ndakumbosiya zvekuchengeta mhuri ndidzokere kuchikoro sezvamuri kuita izvi?
Chokwadi ndezvekuti hazvizi nyore kungoerekana wakungoti ndakuenda kuchikoro, especially kana ukatoita mwana, because ibasa rakati wandei pamunhukadzi, zvinotarisirwa pamunhukadzi zvakati wandei. So ndinofunga kuti zvinotoda kuzvishingisa kunyanya kuti ukwanise kuwanikwa uchasimuka kuti ndakudzokera kuchikoro kana kuti ndakuramba ndichiwedzera.
Mungakurudzirawo sei vamwe vangange vakateerera pari zvino madzimai vari kufungawo kudzokera kuchikoro sezvamuri kuita izvi?
Inini chekutanga chandakadzidza muupenyu ndechekuti vanoti be responsible for you. Saka chekutanga ndechekuti kazhinji kacho tinoona kwamadzimai tinowanikwa tichimirira kuti tipushwe kunyanya. Sekuti zvoni kazhinji kacho vamwe wedu tinowanikwa tichiona dambudziko rekuti dzimwe nguva murume wako anenge asingade kuti uende kuchikoro, dzimwe nguva vanogona kunge vari amwene, kana kuti dzimwe nguva society chaiyo inogona ichiti munhukadzi usaende kuchikoro. Saka pakadaro ndinoona kunge kana uri kuda kuenda kuchikoro ngazvitange newe munhu kuzvikurudzira kuti ndiruda kuenda kuchikoro, and then after wadaro tsagiridza kuti ndekupi kwandingaende tisangogara, because ndakawana zvakakodzera kuti sevanhukadzi tiwanikwe tichiramba tichienda kuchikoro. Inini neshamwari yangu tinowanzotaura kuti zviri nani kuenda kuchikoro hako wozogara pamba kuchengeta mhuri, because mazuva ano hauzive kuti mangwana zvinofuma zvakadini. Sekuti even murume wako anogona kufuma afa, unogona kuita shirikadzi even 20 years or 25 years. Saka ukawanikwa uchatanga waita chikoro unowanikwa uri pane advantage yekuti unogona kuzotsvaga basa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita Shanje. Tinokutendai amai Patience Marimo Mbiya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa omwe yakaumbwa nevagari vemudunhu reHwange yeHwange Children's Medical Fund, iyo yakanangana nekubatsira vana vanoshaya. Homwe iyi ihomwe yakaumbwa nevagari vemuHwange uye vari vashandi vemakambani akasiyana-siyana pamwe nemasangano akasiyana-siyana. Muhurukuro yedu tina sachigaro wehomwe iyi vaNkulumo Ndlovu. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaNdlovu.
Ndatenda baba.
Vandlovu, tinonzwa kuti vagari venzvimbo yeHwange mabatana kuti munge muchiumba homwe yamapasitera kuti Hwange Children's Medical Fund. Mungatitsanangurirawo pamusoro pehomwe iyoyi?
Takatangisa this program yeHwange Children's Medical Fund after taona kuti pane vana vane challenge yeheart operation. As Hwange community takasangana nemwana anonzi Hilary Nyati. Tikabva takokana is community tikasangana tikafoma this community kuti totsvaga mari tobekera mwana uyu. Ndicho chinangwa chacho. votomudetsera mari iri kudikana i $10,000 yekuti tomuendesa kuindia before tataisa maexpenses okuti angowana kutravhera.
Saka muri kuti here imi homwe yenyuyo yehwange Children's Medical Fund yakangoonangana nemwana mumwe chete wamataura iyeyu?
Aiwa, haina kunangana nemwana uyu. Takatarisa vese vana vane maproblemu iwawa tovabetsera from the less privileged family. Nhasi tanga tiri musangano kwatouya vamwe anonzi Disabled Fund ane imwe problemu yavaita izvozvo. Saka takatangisa nemwana uyu anonzi Hilary Nyasi.
Muri kushanda muri masangano akamira sei kuti munge muchiumba homwe iyoyi yehwange Children's Medical Fund Vandlof?
Tiri kusanga tiri masangano akati wandei, but isusu sevagari vemuhwange takagara pamwe chete tikawirirana kuti toita izvozvo as community, social corporate responsibility, tobetserana mucommunity, tatikuzira kumaticha, macommunity leaders nevanhu vakasiyana-siyana vanobva makambani vakasiyana-siyana.
Saka mune zvirongwa here zvamuri kuita zvekuunganidza mari yatingati fundraising?
Zviripo. Musi wa20 January taita awareness march yaHilary Nyasi ine vana vechikoro, tichibva kuchikoro tikamacha tikasvika pana TM Square tichitaurira community netambudziko ratasangana naro tichikumbira rubetsero nesupport. Awareness yacho yakazofamba zvakanaka. Kubvira ipapo tanga takumbira kuna Minister of Primary and Secondary Education vakatipa authority kutoita maservice day. Takaita maservice day muhwange Eden. Tinozvitenda izvozvo kuna minista vakatibetsera ipapo. Ava vanoda kutibatsira vanovhura bank account number inonzi Hwange Children's Medical Fund Bank Standard Chartered account number 875086273010. Ndokumbira uidzokoreza inonzi Hwange Children's Medical Fund Branch Hwange Bank Standard Chartered account number 875086273010.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai Vandlof nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tatenda.
Manga makateerera kuna sachigaro wehomwe yeHwange Children's Medical Fund vaNkulumo Ndlovu muchirongwa chenyu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga.
Ndini muimbi Fortunate Adure, Happy Valentine Zimbabwe. Tererai tambo kangu wauya pa Studio 7.
Roba rangu romanya, ndawona baby wangu. So chako ndongo bunda bunda kupindwa ni chando usipo wabuya mpiwa ndokuza nokuda wabuya mpiwa ndokuza nokuda ndiwe weka wandinoda mpiwa ndiwe weka wandinoda mpiwa daiwa iziva zvandi. Tora inini ndoyenda newea kure kure mudika nekuzinga zvipenyu.
Nako kambo wauya tichiti Happy Valentine's Day Zimbabwe sezvo nguva iri yapera. Regai timbotarisa musoro nawo zvakare. MDC National Executive yoita musangano wakakosha svondo rinouya. Chibage chodyiwa nemakonye mune dzimwe nzvimbo dzenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Gibbs Dube.